Mukuru wefem priest Amai Rita Nyampinga vakataura kuti zuva iri rakatangiswa muna 2014 nesangano rinonzi Wash rekuGermany vaona kuti hapana aitaura nezvematambudziko anosangana nemadzimai pavanenge vachitevera.
Gore negore rinocherechedzwa musi wa 28 May.
Amai Nyampinga vakataura kuti kazhinji vanhu vanokanganwa madzimai ari muhusungwa. Nokudaro, vakafunga kubatanidza zvinhu zvokuvapa zvakanangana nenyaya yekutevera kwemadzimai.
Kazhinji kacho tinokanganwa kuti kune vamwe vedu vari muhusungwa. Saka taenda neEvangelical Fellowship of Zimbabwe nesu Female Prisoner Support Trust. Taita mubatanidzwa wedu wataita kuti tiende ikoko. Tinova nemadzimai aya pamhemberero iyi tichitarisana nekuti hutsanana hwavo hwakamira sei. Tatakura chikafu tikanobika tikadya navo, tikatakura mapedzi, tikatakurawo zvenemabhurukwa ekuti vapfeke, nekuti kazhinji vanhu vanopa vanhu sanitary way zvokuvharisa kuti vanhu vabatsirikane panguva yavo yekutevera havawanzovapa nemabhurukwa. Zvikuru vari mumajeri vanongoenda chete neizvo zvivharo izvozvo zvokuti vanhu vavhare nemapatapata.
Zvinhu zvinoshandiswa nemadzimai kana vari kutevera zvinodhura chaizvo. Nekudaro, Amai Nyampinga vakakurudzira hurumende kuti ipe madzimai zvinhu izvi pachena sezvinoitwawo makondomu.
Ngakuchivhurwawo mafaktori anogadzira sanitary way, vagadzirise mutengo wemasanitary way udzikire. Kana tikatarisa kuvana vechikoro chaivo, vari kutoshushikana nenyaya yemasanitary way.
Mumwe wemadzimai akaendawo kumhemberero iyi, Amai Virginia Muwanigwa, vakataura kuti zvakakodzera kuti madzimai awane mvura panguva yekutevera nokuti zvinogona kuvatadzisa kugara nekushanda zvakanaka.
Taona zviri zvinhu zvekuti zvakakosha kuti patinotaura zvese zvinotarisirwa kumadzimai kuvanhukadzi kuti vange vachiita kuti vachengetedze mhiri yavo apo pavanenge vachiri zera rekuteera. Zvizivikanwa kuti pane matambudziko mamwe anosangana nevanhukadzi. Ndofunga tiri kuzviziva kuti muZimbabwe yezvinezvi nyaya yemvura, kuwanikwa kwemvura chaiyo iri kunetsa. Asi zvinonetsa kuti kana ndiri kuzotaurirwa ndonzi kuti munhu wechikadzi ndinge ndakagadzikana miri wangu ndisinganhuwe ndisingakanganise vanhu ndinge ndakageza. Kugeza zvinoita kana pachinge pachiwanikwa mvura.
Mutevedzeri mukuru wemajeri, Deputy Commissioner General weZimbabwe Prisons and Correctional Services, Amai Fadzai Mufure, vakatsinira mashoko akataurwa naAmai Nyampinga naAmai Muwanigwa vakati, zvinhu zvakaoma kana uri panguva yekutevera uri musungwa. Ndakamirira Studio 7 kuchikurubhi muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.